msangano wa Titan wataenda kusani ifing wa academy ningade kuti elimu zive pamoja nezvimwe Zimbabwe kuti wafamba chakanaka cha buda pachena ndechekuti mapoka ose anga ariko aona zvishuwa kuti zvinhu zvakawanda zvoda kugadziriswa pasani ifing saka paitwa kuti papiwe ultimatum ye 3 months kuti vagadzirise zvidya zvese zvisiri kufamba zvakanaka mairano neugaro hwevashandi pakambani iyi. Izvo zvatsinhirwa nemutevedzero wegurukota ravashandi.
Ko ivo vashandirwi vatambirawo sei nyaya iyoyi? Vabvumirana nemi here?
Vashandirwi vepasani yangfeng vamwe vacho vanga vachibvumirana nazvo. Zvose zvekuti tiri national asset chichi hazvina kumbobuda hazvina kuda kumboti zvitaurwe nezvazvo izvo. Chabuda pachena ndechekuti vanofanira kuteedzera mitemo yemunyika muno ine chekuita nekodzero dzevashandi sekunyorwa kwayakaitwa muLabor Relations Act. Uye vanofanira kuteedzera mitemo yemaNEC eindustry yavo iyo yeceramic nebrick and clay. Zvinofanira kuti zviteedzerwe nekuti mitemo iyo iripo, maNEC aripo, maunions anomirira vanhu ava aripo.
Saka zvinhu zvamazosunga mushure memusangano uyu.
Vashandirwi vepasani ifeng taona kuti naivo vafara zvikuru vakwanisa kuti vaone kuti zveshuwa munyika muno matrade unions makuru akaita ZFTU ZCTU achiri kumirira vanhu ende ane kodzero dzekumirira vanhu ende haasumbe haavhunduke. Saka pachaitwa a properly constituted workers committee ichasupervisewa neZFTU neZCTU zvichionekwa kuti yaitwa in place.
Ko kana pasina zvaitwa mukati memwedzi mitatu iyoyi?
Mukati memwedzi mitatu yatataura kana zvisina kunge zvagadziriswa. ZFTU neZCTU dzaane kodzero yekunoungana pakambani iyi nemamwe maworkers anobva kune mamwe maindustry. So that nyika inyatsoona aero igoonawo pasi rese rione kuti ndo zvatatarisana nazvo.